wedu weZimex pogore rino takaita mushandira pamwe neve CFI Christian Fellowship International vanobatanidza machechi ezvizvarwa zveZimbabwe ari muno muUSA. Saka takati tiite mubatanidzwa nekuti makore anga ati ari rechipiri vanhu vasingasangane nenyaya yepandemic yeCovid. Saka iyo vane zvavanenge vachironga zvekunamata nekuronga kudzidziswa zvekereke, isiwo tichironga zvemabhizinesi uyezve nezvekubatanidza vanhu pamwe chete kuti ngatingouya tisangane tichionana sevanhu vagara makore mairi tisingakwanisa kuungana.
Munozivikanwa nekuunganidza vanhu muchiita mitambo yakasiyana-siyana inokwezva vana veZimbabwe vari muno muAmerica nevamwe chaivo vanobva kune dzimwe nyika dzakaita ana Canada nana United Kingdom. Zvii gore rino zvamuri kuvimbisa vanhu?
Gore rino tiri kubatanidza vanhu varida kuronga zvemabhizinesi. Saka musi wechishanu tinenge tiine urongwa hwekuti vanhu vose vanofarira zvekuronga mabhizinesi uye vari mumabhizinesi touya totaura tichikurukura kuti tozvifambisa sei, tobudirira sei panguva ino. Endi anenge achitaura ipapo pekupedzisira ndiambasada wedu wemuno muAmerica kubva kuZimbabwe vachifamba.
Ko mitambo iyi yakamirawo sei?
Gore rino hatinokwanisa kuwana nzvimbo yekuti tiite mutambo sekutamba kwenhabvu kwatinosiita musemusi wesondo, nekuti mapaki mazhinji nenzvimbo dzizhinji dzatinoshandisa dzanga dzichishandiswa zvimwe zvacho. Asi tine zvatiri kuti cultural expo yatiri kuunza zvizvarwa zvekuZimbabwe zvinoimba nekutamba zviripo musi wesondo. Tinenge tine vaimbi vakaita sana Jasik Now, vana Toki Vibes, Sandra Ndebele na Muzo 7 ndo vanenge vachiridza nekuimba musi wesondo. Musi wemugovera kunenge kuine vaimbi vanenge vachiimba vari kuCFI vakaita sana Baba Manyeruke, vana Chelsea Nguni, vana Messi Mutsvene, na Wellington Gwenda na mpfundisi vachivaviro.
Kune nyayawo yediaspora policy, pane zviri kuitwawo here ipo paZim Expo zvakananga naizvozvo?
Hongu, nekuti mutungamiriri wediaspora directorate akauya ariko kuDallas. Saka tichaita musangano wekuti vanenge vane mubvunzo vanenge vachida kunzwisisa kuti ndezvipi zvinoda kuti zviiswe mupolicy itsva iyi vanenge vachinyatsotsanangurudzwa naivo vari kutungamirira bato rediaspora directorate muministry of foreign affairs vanenge varipo. Saka tichaita musangano manheru, and then musi wesaturday tichaitawozve iround table yeyo vanenge vachida kuti vatsanangurirwe uye vaunzwewo pfungwa dzavo vataure ipapo.
Zvii zvikuru zvinonyanyotarisirwa navana veZimbabwe kubva mumutemo iyo wediaspora policy?
Vana veZimbabwe vari kutarisira kuti vari munhu vose vari mudiaspora vanoda kunge vachikwanisawo kuvachiparticipata mukuvhota muvhoti kwadzinoitwa kumusha. Kana vakapiwa mukana yekuti vakwanise kuvhota, ndo chikuru chatikutarisa kuti polisi iyoyo inenge ichidi ichibata naizvozvo nezvaizvozvo. Uye pane vanoda kuti vange vaine macitizenship enyika dzakasiyana-siyana uye varange vachichengeta yavo kucitizenship yekuZimbabwe kuti zvinyatsotsanangurwa, nekuti pari zvinhu hasati zvakajeka kuno vanhu vese. Asi zvikanyatsodendemburwa mupolisi umu ndo chimwechitariso chikuru chiripo. Then chechitatu ndechekuti vanhu vari kuno vabuda muZimbabwe vaakudawo zvakare kuti vange vachiinvesta vachiunza mari dzavo kuZimbabwe, uye kana vainvesta vokwanisa kudzitorawo kana vavada kudzishandisa. Izvi zvanga zvisina kujeka makore apfuura. Kazhinji vaikwanisa kuisa mari yavo kuZimbabwe asi kuti vachiitora vonzwa kutoronza hazvibviri. Saka ndo zvatira kuti zvidedemurwe mupolisi iyoyi zvibatsire zvizvarwa zvekuZimbabwe zviri kurarama nekuseenza kunze kwenyika. Tinenge tine imba yatakaisa parutivi yevanhu vanovaida kunzwa nezvaizvozvo kuti vange vachibvunza vachitaura navo vachipawo mafungiro avo kune mutungamiri uyu.